Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 16, 2024. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu munyika vari kushora danho rehurumende rekuramba pamwe nekunyomba chirongwa chakanangana nekubatsira dzidzo chiri kuunzwa nesangano reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti GALS. Vamwe vabereki vakadzingwa nehurumende muminda yavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo vochema-chema nekutadziswa kuenda mberi kwedzidzo yevana vavo. Dare rinowana vaive miriri weZengeza West muparamende vaJob Scala pamwe navi vaive meya weChitungwiza vaLove More Michael vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekukanganisa musangano vaive uri weZANU PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanhu munyika vari kushora danho rehurumende rekuramba pamwe nekunyomba chirongwa chakanangana nekubatsira nedzidzo nhengo dzesangano rengochani reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti GALS chemunhu-munhu scholarship, ichiti chiri kuda kushandiswa nevekunze kukwezva vana veZimbabwe vanoshaya kuti vapinde muungochani. Izvi zvinotevera tsamba inonzi yakanyorwa nezuro nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, vachiti hurumende inoona danho iri sekurwisana nemitemo yayo uye haisi kuzotya kutora matanho akakodzera. Asi vemakereke vanoti Bhaibheri haritambire zvirongwa zvinotsigira ungochani. Mutoro wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro iri vachiwenga vakati hapana chikoro chedzidzo yepamusoro-soro chichabvumidzwa kutambira chirongwa cheGals ichi, vachiti mabasa echingochani haabvumidzwe muChikristu. Vakatiwo Zimbabwe inyika yemaKristu, izvo zvinoshorwa nevamwe vachiti hazvimo mubumbiro remutemo. Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti gwaro rakaburitswa nehurumende iri rinotyora kodzero yedzidzo munyika, vachiti hazvina kunaka kutsanangura Zimbabwe senyika yemaKristu chete, asi bumbiro remutemo richipa vanhu kodzero yekutevera zvitendero zvavanoda. Mufundisi Reverend Wison Dachi vanoshanda nekereke yeUnited Evangelical Church vanoti ngochani hadzigamuchirwe muChikristu uye vanoshora zvirongwa zvinotsigira ungochani.
Ngochani hadzigamuchiriki mushoko raMwari, hadzidiwi zvandidaro, hachisi chakanaka. Saka kuti vana vapuwe scholarship nengochani, tichapedzisira taane vana vanozova vanhu vaya vanopfeka mhete savakadzi.
Mukuru wesangano reGays and Lesbians of Zimbabwe vaChesterfield Samba vaudza Studio 7 kuti pare zvino havasati vasununguka kupa divi resangano ravo panyaya iyi, asi vati donzo rechirongwa chavo ichi nderekuvandudza dzidzo yenhengo dzavo kuti dzikwanisewo kuzviriritira muraramo.
Donzo redu ndiroro rekuti panhengo dzedu vange vave vanhu vanokwanisawo kuzviriritira mukati meraramo yavo, kuitira kuti matambudziko avanosangana nawo ange ave akareruka.
Amai Gumisai Bonzo vanotungamira sangano rinorura kodzero dzevanoita zvechingochani reTransmart Trust vanotiwo vari kutya kupa pfungwa dzavo panyaya iyi.
Saka ndamboti hafu nao ndichikuda zvangu kumbokomenda or anything chatozotiwo papai.
Amai Talent Jumo vanotungamira sangano reKatswe Sisterhood rinorira kodzero dzemadzimai neutano richibatsirawo chikwata cheLGBTQ vanoti ikodzere munhu wese muZimbabwe kuwaniswa dzidzo zvisinei nekuti unodanana nani. Vamwe vanoti kusabuda pachena kwemutemo panyaya yechingo chani ndiko kunoita kuti vanhu vashungurudzwe vanoita izvi, vachiti mutemo uri pachena munyika unorambidza kuroorana kwevanhu rume nevanhukadzi. Hurumende yeZimbabwe kubvira panguva yemushakabvuva Robert Mugabe haina kubvira yatambira kodzero dzechingo chani munyika. Sangano reGauzi rakavambwa mugore ra1990 nedonzo rekuchengetedza kodzero dzevanoita zvechingo chani munyika. Chirongwa charo chedzidzo chemunhu munhu chakavambwa muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vamwe vabereki vakadzingwa nehurumende muminda yavaigara vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo, pamwe nevamwe vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kuchema chema kuti kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa, vachiti kudzingwa kwevabereki ava muminda kuchakanganisa dzidzo yevana vanodarika chiuru mudunhu remasvingo chete. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vemasangano akaita seCommunities in Action Platform kana kuti CAPE, avo vakaita tsvakurudzo mudunhu remasvingo, vanoti uwandu hwevana vari kusiya chikoro huri kuramba huchikura sezvo vamwe vagari vanonzi vanofanira kubviswa munzvimbo idzi havasati vapedzerwa nematare edzimhosva. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCape vakudzai mashave vanoti zviri kuitika izvi kutyora kodzero dzevana dziri pachikamu 75 chebumbiro remutemo renyika.
Over 1,000 students have been affected kuenda kuzvikoro nenyaya yemaforced evictions, which is a clear violation to section 75 in order about the right to education.
Mumwe mubereki akadzikwa kwamushandike ave kugara kwachivi, amai Esther Gama vanoti vana vavo vana kusanganisira vaiva muform 4 negrade 7 vatotadza kupedza zvidzidzo zvavo.
Ndirikutonyatsorwadza because vana ava ndangana katobhadharira, umwe mukomana angaifangwa kutonyora form 4 manje atoafektika, handizivi ndichaita sei.
Sabhuku chikutuwa vekuzero farm vaHenry Makusha vanoti vakavaka zvikoro izvo zvisisina vana uye zvichasara zvave matongo.
Zvinhu zvese zvemaevictions zvatibadza, zvatirwadza chaizvo pakuti vana vakawanda chikoro havachatoendi izvezvi. Vatogara misha kutotambura kuti chikoro tichazonotanga zvekuvaka chimwe. Kune vanhu vanga vachinyora form 4 vakanyora form 6 vachanonyora kupi kana vanhu vadzimwa.
Amai Ruvara Shembungu avo vave kugara mudhorobha remasvingo mumusha weVictoria Range usati wapera kuvakwa uye usina mvura nezvimbuzi vanoti vave kunetseka kuwana mari yekubhadharira vana zvikoro zvitsva pamwe nekutenga zvese zvinodiwa zvitsva. Vamwe vabereki vanoti vana vavo vambopona mushure mekunge sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakakumbira dare remajistrate kuti ribomisa kudzinga vagari 16 avo vakapikisa mutongo wekudzingwa kwavo kudare reHigh Court mumasvingo. VaPhilip Shumba vanoti dare remajistrate rakatenda kuti vamwe vagari vambogara pamisha yavo nyaya yavo ichinzi
kudzokera zvakare kwamajistrate kwakatangira nyaya kandoita chikumbiro chekuti takamirira kuti apilu ipere vanhu ava ngavabvumidzwe kuti varambe vari panzvimbo pavanga vachigara. Saka nezuro dare rakapa mutongo chibvuma kuti vanhu ivavo ngavarambe varipo panzvimbo yavanga vachigara vasabuda kusvika nyaya yavo yapedzwa kuHigh Court.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panhau yekodzero dzevana vari kusiyiswa chikoro sezvo gurukota rezveminda rinove riri kutungamirira chirongwa ichi Dr. Inshas Masuka vange vasingadaire nhare mbozha yavo kana kupindira mifunzo yatumirwa neStudio 7. Asi mumashoko avo avakabudisa manheru vakabatana nemamwe makurukota emapazi anoti rinoona nezvemukati menyika, rinoona nezvekutongwa kwematunhu amwe nerinoona nezvekuvakwa kwedzimba nehurumende. Dr. Masuka vakati hurumende haisi kurwadzisa vagare ava asi vanofanira kubva pavakazvigadza zviri pamutemo, vachiti chirongwa ichi chichiri kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mashoko atichangotambira anoti dare ramajistrate muHarare rawana vaive miriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala pamwe nevaive meya wechitungwiza vaLove More Maiko vasina mhosva pamhosva yavanga vachipomerwa yekuita zvemusarinya pamwe nekuda kukonzera mhirizhonga. Vaviri ava vainzi vakatungamira vatsigiri vebato reCCC mukukanganisa musangano webato reZANU-PF pamberi pesarudzo dzemabyelection dzakaitwa muna Kurume muna 2022. Mune imwe wonyaya, bazi rezveutano razivisa nhasi kuti rakawana utachiwana usingawanzoonekwi unokonzera chirwere chemheta makumbo kana kuti polio mune mumwe mwana ane makore gumi ekuberekwa ari kusanyati mudunhu remashonaland west. Zvichitevera kuwanikwa kweutachiwana uhu, hurumende inoti yave kutanga chirongwa chekupa nhomba yekudzivirira polio kuvana vane makore ari pakati pezero nemapfumbamwe, ichiti yazivisa sangano reWorld Health Organization uye ichange ichishanda nesangano reUNICEF mukubaya nhomba iyi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny avo vafira mujeri riri muArctic nhasi vakasimudzira kushandiswa kwemadande mutande pamwe nekuburitsa pachena kusasimba kweKremlin kuti zvive nembiri. Kwemakore vakanga vari munhu anotsoropodza zvakanyanya mutungamiri wenyika vaVladimir Putin nematongero avo, vakazodzokera kuRussia mushure mekupona kubva kumuchetura vakanga vapotsa wavauraya uyo unonzi nevatsigiri vavo vakaiswa neKremlin. VaNavalny vakabva vangosvikosungwa. Jeri ravanga vari rati nhasi vana chiremba vatadza kuvamutsa mushure mekupera simba vachibva kunofamba. Mamwe madzimambo, masadunhu nemasabhuku vanoti havasi kufara nekusungwa nemapurisa pamwe nekudzingwa nematare edzimosva kuri kuitwa dzimwe mhuri dziri mumatunhu avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kudzingwa munzvimbo dzavanga vagere vachiti ndiyo misha yavo mumatunhu akawanda emunyika, zvichinzi vakazvigarisa munzvimbo idzi zviri kunze kwemutemo kana kuti dzine urongwa hwekuvakwa madhorobha. Vamwe vagari ava vanoti vari kusiyiswa zvirimwa zvavo zvichiri muminda kuparadzirwa pfuma yavo, vana vachisiyiswa zvikoro sezvo vari kupiwa nguva pfupi pfupi yekuti vange vabva munzvimbo dzavagere. Mapurisa anoti kusvika pari zvino asunga vanhu vanosvika zviuru zvitatu nemazana manomwe ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 3775 vachinzi vagere zvisiri pamutemo pasi pechirongwa chinonzi Operation No Land Barons and Illegal Settlements. Asi vamwe vanoti matare anenge ave kuona kuipa kwechirongwa ichi sezvo dare repamusoro rekumasvingo nezuro rakati hurumende yembomira kudzinga vamwe vanhu vanga vave nemakore makumi mana vari pamisha yavanga vodzingwa nehurumende. Mumwe mugari wepapurazi relezi 5 kumashonaland west apo pakasungwa vanhu vanosvika makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vaWeston Mukuru vanoti vave nemakore makumi maviri vagere papurazi apa vachiti havana kumwe kwekuenda.
Togara pandoziya nenika papurazi panapa nekuti ndopandakazvarira, saka zvava kutaura zvekuda kuti dzinga izvika izvi. Aiwa haziti.
Mumwe mugari wekumanikaland vaJonas Lakama vanoti vari kunzi vabve panzvimbo yemazeteguru avo kuti paiswe dhorobha kunyange hazvo vachiti havana kwekuenda nekuti hapana kumwe kwavanoziva kunze kwepakafira mazeteguru avo. Chimwe chinonzi chiri kunyanya kurwadza vari kudzingwa ava ndechekuti mune dzimwe nzvimbo dzakaita sepapurazi reHappers kuBanget kumashonaland west madzimambo ndiwo ari kutokonzera kubviswa kwevanhu munzvimbo dzavagere sezvinonzi zvakaitwa namambo Zvimba vaStenyamondoro avo vanonzi vakasungisa vanhu vanosvika makumi matatu svondo rapera.
Urait mambo havana munhu wavaevicta adina munhu wataya Victor pano paprazi nyaya muri kutaura tikuinzwo kekutanga ende vanhu vanoye Victor vanhu makotsi makaredzi mhosva ndo vanoye Victor vanhu.
Mukuru weYouth Platform for Community Development vaClarissa Maduku vanoti mitemo yemunyika haisi kuchengetedza vagari uye hapana kana munhu mumwe chete zvake akatengesera vanhu pekugara kana kuti land baron atasungwa.
Hapana patambonzwa izvizvi zvima land barons achinzi akasungwa. Kutaura kuti nyaya iyi iri kukanganisa macommunities edu, vanhu vatinoti vari vulnerable muchirungu ndivari kukanganiswa nemitemo.
Uko gurukota rezveminda Dr. Enchas Masuka vanoti ivhu rose ndere mutungamiri wenyika vachiti vanorishandisa zvavanoda nekuripa wavanoda.
Ivhu rose ndira president, ndinonzi minister welands, kureva kuti kungopakata mutemo unonzi land act ndivo vavanozondisainira kuti chimbo ndi administer this law on my behalf. Saka ivhu rose ndira president, hakuna munhu unofana kurota ari president. Saka president ndovoga vanokwanisa kupavhu. Ukangorota uchida kupavhu mweya warigioni.
Mukuru weZim Rice vadzikamai bere vanoti vanhu havafanirwe kungobviswa pavanenge vagere pasina kwavanoendeswa kune zvikwanisiro zvekurarama. Vamwe vanoti dambudziko rekubviswa kwevanhu kumaruwa rinofanirwa kutanga kugadziriswa nekuvandudza mutemo wecommunal lands act wavanoti wagarisa uye unodzvinyirira vagari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America inotarisira kutambira shamwari dzayo dziri mugungano reNATO muWashington chirimo chino kupemberera makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa kweNATO. Vakadaro chipanga mazano munyaya dzekuchengetedzeka kwenyika yeAmerica vaJack Sullivan. Vachitaura pamusangano nevatori venhau kumuzinda weNATO, vakati musangano uri kuuya uyu uchashanda kuratidza chokwadi chekuti mubatanidzwa weNATO mukuru wakasimba uye wakabatana kudarika zvausati wamboita. Nyaya huru ichakurukurwa kumusangano weNATO muWashington muna chikunguru ichange iri yekutsigirwa kweUkraine nemubatanidzwa weNATO, vakadaro vaSullivan. Vakati Putin anga achitarisira kuparadzanisa mubatanidzwa uno, asi nhasi tanzwa zvakare kubatana kuzere nechidanho chekusimba kwekubatana uko kusina kumbodzikira kana kamwe chete zvako kubva zvapinda Russia neutsinya muUkraine kwenguva ingada kusvika makore maviri adarika. Putin anga achitarisira zvakare kudzikira kwerutsigiro. Nhasi ndanzwa nezvekuzvipira kutsva kubva kunhengo dzeNATO dzakawanda dzakasiyana-siyana kwerutsigiro runobatika kuzvizvarwa zveUkraine zvine chivindi chekuzvidzivirira. Maringe nekugoverana mutoro, America inotarisira shamwari dzakawanda kuti dziitewo bandiko radzo rezvikamu zviviri kubva muzana zvemhimo yeGDP inokodzera kubatsira NATO. VaSullivan vakati imwe nhaurwa muWashington ichange iri yekuti voisa sei simba muurongwa hwekugadzira zvekuzvidzivirira kwavo kuitira kuwedzera kugadzirwa kwezvakakosha. VaSullivan vakati nekuti haisi nyaya yeuwandu hwese chete, asi kuti ndezvemhando dzesimba nekukwanisa kwedu kwatinoda kusimudzira, nekuti kurwa uku kwemakore maviri adarika kwatidzidzisa nezvekushanduka mukati menguva kwemamiriro eunyanzvi nekurwiwa kwehondo, uye NATO inofanirwa kuramba iri pamusoro muna izvozvo. NATO yatanga kudzikisa ukama nevainodyidzana navo mudunhu reIndo-Pacific, vakatsanangura vaSullivan. Vakati izvi hazvinei nekuunza NATO kuAsia, asi kuti zvine chekuita nekushanda pamwe chete nevane muono mumwe chete vari muIndo-Pacific pazvimhinga mupinyi zvinobata nzvimbo zvemadande mutande, kuchengetedzeka kweupfumi, kupararira kweurongwa hwenyuclear nekudyidzana kuri pakati peRussia, China, Iran neNorth Korea mukati medzimwe nyaya. Zvipangamazano munyaya dzekugadzikana muNATO zvakakurukurawo mamiriro ezvinhu muMiddle East, kusanganisira njodzi inogona kukonzerwa neIran mukugadzikana kwedunhu uye kumuono werunyararo budiriro nekudyidzana kwedunhu. Vakati NATO inotarisira kutambira Sweden mumubatanidzwa munguva pfupi inotevera kuti ive nhengo yechimakumi matatu nembiri. Musangano wemuWashington uchaenderera mberi nekuvaka mubatanidzwa wakakosha uneshanduko mukuzvidzivirira unozivikanwa seNATO. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoona vanoona nezvemaelection vekuBotswana vakauya vakashanyira ZEC. Kude kudzidziswe tingoringo chitsotsi chese, nekuti tiri kunzwa kune hama dziriko kuBotswana uku dziri kuchema kuti uripo uyu masisi uyu wafanana newekuZimbabwe. Nyaya yekuzi kwai tipishanyira nepasina mapasipota kuitire kuti gold nediamond zvichinjane maoko ipapa. Nai vezimura, kana purezidendi wobuda kana kupinda, munoinspekta here kuti vabuda nezvakadii? Pinda nezvakadi. Saka ndozvingoripo. Nyika yaenda iyi, nyika yaenda ngomoiwe, nyika yaenda mugabeiwe. Hatisina nyika.
Masera seva. Pamberi nemukomana. Ndingoti ivo vamunangagwa venyu ava vamunoti pamberi naEDP, ED wenyu vapedza kudzingaya pekugara. Hamuchanaka kurerwa munenge pamanzi.
Vakuru makadi. Kuberekwa Prudence riri mapamasvingo pazaka. Tingataura zvererwe kuti batira advocate wedu vachamisa riri kunzi chinyuwaniri. Kozi nawo risati taziva zvakazara ka.
Aiwa munongovapawo nenyika. Kuti vazive mukavadzika vondogara api vadzidzise zvinodikana zvacho. Saka mukavadzinga manje vanozotama kukenda. Musadaro ba, varegere vagare pavari padzimba dzavo dzavagere. Vadzidza. Ndakuvakumbirira regerero vadzidza. Mbokwazisa mudangwe rangu pachipingapo senior.
Ukaramba kutungamirigwa naSamuri uchida Sauro, mwari vanoti itai. Vana veZimbabwe vakapiwa mukana wokusarudza wavanoda kutungamirwa naye. Vakasarudza voga, nhasi vochema kuti tadzingwa. Simba racho haana kubva naro kumba kwake, akaripiwa nevanhu vakamufutira.
Tinotenda vose vateereri vakwanisa kutumira mashoko kuno kuStudio 7. Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kuti vatumire mashoko kana nhau ngavaite zvekunyorera panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare nhamba +1 202 465 0318 kune vanenge vachida kuti tivatumire nhau. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Cindy Munyavi Peseta, uyo akabva kubura kambo katsva kari kufadza veruzhinji kanonzi Rombe. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Cindy, yeah. Peseta.
Takabukura song itsva inonzi Rombe musi wa 6 kukadzi. Song iyi yange yakanangana nemutambo weValentine's Day. Inova song inokosheswa nevanhu vanodanana zvekuperera.
Chakakusundai kuti mutumidze kambo kenyu aka kanonakidza kudai kuti Rombe chii?
Kana munhu wakaperera murudo unoita zvese zvaunokwanisa, unoshandisa mari yese yauinayo unoita pese pauno kuona kuti ufadze mudiwa wako.
Vari kukatambira sei vateereri mukati mukati?
Vateereri vari kuitambira zvakanakisa paYouTube nepaSpotify. Tiri kuwana tine vateereri vanozvikuru zvakati kuti, uye iri kuridzwa pamawairesi nepanhepfenyuro muZimbabwe yose. Iri kuwanikwa pamastreaming platforms pasi rose. PaYouTube yangu channel yakanzi Cindy Munyavi, paSpotify, paApple Music, paAmazon Music, nema radio station akatekeshera Zimbabwe yose. Cause it ain't that kind of one in the bus, baby, call me when you're done.
Vano kudaiwo kumashows, imba nekuperforma nemakolabo vanobata ipapo.
Vanotida kumashows, vanotida kumichato yavo, vanotida kumaevents akasiyana siyana. Vanokwanisa kutitsvaga paInstagram yangu Cindy Munyavi kana kuti paFacebook ine zita rimwero. Vanokwanisa kutinyorera mameseji tinopindura.
Mashoko kuvatsigiri venyu 2024, tiri kuita sei?
Mashoko kuvatsigiri giri wangu muna 2024 ndoda kuti gore rino tiri kubata basa sebasa, ticha buritsa dzimbo mwedzi woga woga kusvika gore ripere, hatisi kutombomira. Iwo ma pace setters ndinovakoshesa zvikuru, ndinovada zvikuru, dai Mwari angu ramba achivakumbura.
Kuchizwa kambo kanonzi rombe pamwe une hurukuru yaitwa na Cindy Munyavi ari parunare ku Texas muno mu America na Ivan Zininga we studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa studio 7, tibateiwa pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Like you're trying to pray for me, die with me, don't need you to wait for me. I pray the day won't come, but you won't be there for me. The silence in the chandina, Joe, need it on me. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na 8 PM, apo tiri kutaura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Dare la Major Street rinowana vaive miriri wezengeza West muparamende vaJob Scholar pamwe nevaive meya wechitungwisa vaLove More Maiko vasina mhosva pamhosva yavanga vachipomerwa yekuita zvemusarinya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA.